yo yo.
Ziwa zinuumba
yocho
na raslalo
foko foko
guma tabata ana impach kwanza utengwa nemuna asina kurumba ndorombere kana motach kwanza utengwa nemuna asina kurumba ndorombere kana ndege kwanza kwirwa nemuna asina kurumba Ndorombere hey. Kana pizza chikwanzo chikwa nemuna asina kuromba Ndorombere Kana pizza chikwanzo chikwa nemuna asina kufewa Ndofewere
Hoi
Ndofewere Pinoko
Adibate chitoma chikwambo kana chitokoroshi Kutindiko sonzi ndafaisa pizi musi Vangani venyu vanofaya nezvivanda musi Wazvichapanduka mucha maona masara musi Chekeresa muri ugoita benzi Fumera mangwana wakuchema wava benzi Kana zvandinetsa ndonamata kuna tenzi Ndinotenda kuti ndiwe mugadziri wemasenzi
Kana ndege chikwanza kwirwa nemuna asina kurumba Ndorombere hey. Kana pizza chikwanzo chikwa nemuna asina kuromba Ndorombere Kana pizza chikwanzo chikwa nemuna asina kufewa Ndofewere No God
Me poor today Me richer tomorrow Your blessings is what I'm praying for. Me poor today, me richer tomorrow. Judge your blessings is what I'm praying for.
Amushunga hauna nanga, kufa kwangu kasharo. Ati batike ikoko, hatuye kaikoko. Amushunga hauna nanga, kufa kwangu kasharo. Atibatike ikoko Hatuye kaiko
Kana ndege chikwanza kwirwa nemuna asina kurumba Ndorombere
hey.
Kana pizza chikwanza chikwa nemuna asina kurumba
Ndorombere
Kana pizza chikwanza chikwa nemuna asina kufewa
Ndofewere
Hoi
Ndofewere Pinoko
Adibate chitoma chikwambo kana chitokoroshi Kutindiko sonzi ndafaisa pizi musi Vangani venyu vanofaya nezvivanda musi Wazvichapanduka mucha maona masara musi Chekeresa muri ugoita benzi Fumera mangwana wakuchema wava benzi Kana zvandinetsa ndonamata kuna tenzi Ndinotenda kuti ndiwe mugadziri wemasenzi